Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munhu mumwe chete anonzi akafa neCovid-19 nezuro munyika yose. Zimbabwe nezuro yakatambira rubatsiro rwezviuru mazana mashanu emushonga wenhomba weCovid-19 kubva kuChina. Hurumende inoti icharanga vatongi vematare kana vakatadza kuita basa ravo zvakanaka uye pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana rine makumi maviri 120 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nevana 4,604, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 129,625. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine gumi nevatatu 3,037,013. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana matatu ane makumi matatu nehumwe 2,197,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakatambira mishonga yenhomba yeCovid-19 weSinopharm inoita zviuru mazana mashanu 500,000 kubva kuChina. Mishonga iyi yakapiwa kuZimbabwe serubatsiro. Kusvika pari zvino, China yabatsira Zimbabwe nemishonga iyi inosvika miriyoni rimwe chete. Izvi zvakakonzera vanhu vazhinji kuti vashore Zimbabwe pasocial media vachiti Zimbabwe iri kunyanya kukumbira zvinhu zvemahara izvo vanoti zviri kutadzisa nyika kuzvishandira. Umwe akanyora kuti Zimbabwe inopema asi haishaye mari yekutenga motikari dzekupa madzisahwira ayo mugungano rePollard. Umwe akashoravo achiti Zimbabwe inokumbira mishonga asi ichiendesazve mishonga iyi kune dzimwe nyika asi vanhu vazhinji muZimbabwe vasati vakwanisa kuwana mushonga uyu. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti aya mashoko evanhu vasina rudo nenyika yavo vachiti hapana nyika muAfrica iri kuzvitengera yoga mushonga uyu. Vamugwadi vati Zimbabwe ine madzisahwira ayo ainobatsirana nawo.
Mashoko iwayo hataurwi nevanhu vane pfungwa dzinokakata uye dzichidhonza, asi zvekare mashoko anotikatyamadza nekuti tinoziva kuti mashoko aya ari kubva kunyanya dzinoshanda uye dzinopembera nekuridza mhururu kana nyika ichinge yapiwa zvayapiwa neUSAID kana kuti vachinge vapiwa zvimari zvokuti vabvise hurumende nezvechisimba vezvimatsangano zvinoti zvakazvimirira zvoga izvo zviri zvipopiyana zveMDC kana zvemaopposition. Asizve chavanofanira kuziva ndechekuti nyika ino haina kumbopiwa mishonga yose yatiri kushandisa munyaya yeCovid-19. Tine mishonga yakabva kuChina, tine mishonga nemavaccines akabva kuRussia, tine mishonga nemavaccines akabva kuIndia, tine mishonga yataka piwa nedzimwe nyika dzatinodyidzana nazo dziri kubva kudira mabvazuva dzisingiri dzinyika dzokumadokero kuno kwataka kuwana sango zvirango zvoupfumi naivo vanhu ivavo tinovaziva mbiri yavo vanga vari kuchemera kuti toda mavaccines ekuamerica kana vachida kumavaccines ekuamerica ngavaende vanobayiwa ikoko kana vachida mavaccines akaita sana Johnson Johnson ataizwa vachichemera musocial media vanafadzai mai ngavaende zvekare vanobayiwa ikoko isu nyika mavaccines nemishonga yainotora kubva kushamwari dzayo dzisina kana chinongwa nenyika yedu ndoo mishonga yatinotemba uye yatinotrusta ende naizvozvo ndiri kushandiswa nevanhu vedu uye iri kutiitira zvakaisvonaka ndosaka muchiona nyika yedu ichirumbidzwa pasi rese takaona maMP ekunana Australia uko achisumuka muparlament achiratidza kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yeCOVID-19 muZimbabwe nehurumende yavamunangagwa nehurumende yeZanu-PF. Saka hatizivi kuti kana vachiti mishonga yose iri kudhonetwa vari kurevei zvekare tine mishonga inosvika kosti inodarika 100 million yakatengwa nehurumende yemuZimbabwe yemavaccines iyoyo kuti baye vanhu vedu kuvandudza pane yatiri kupiwa nenyika dzakatipoteredza.
Vanotaura vari kushora Zimbabwe vachiti inongoita basa rokupemha rubatsiro rwakasiyana siyana nguva dzose kusanganisa mishonga yemavaccine munoti nazvo.
Hapana nyika dzose dzemuAfrica dziri kuzvitengera mishonga dziri kubatsirana batsirana zvichienderana nekuti vasvika papi nekubaya vanhu vavo. Hapana nyika yekuAfrica isina kubatsirwa munyaya dzemishonga. Saka hatizivi kuti kana vachiti nyika yeZimbabwe ndo yogara kubatsirwa kushora nyika yavo here kana kuti kunhuhwirwa nemavaccines ari kubayiwa vanhu vedu here kuti vararame. Mashoko iwayo haataurwi nevanhu vanoti vanozviti vatungamiri, haataurwi nevanhu vanozviti vakamirira kuzotonga nyika ino ine rimwe gore.
Ko panyaya yekuti Zimbabwe iri kupa dzimwe nyika mishonga yairi kubatsirwa nayo iyo vanhu vayo vazhinji vasati vabayiwa nhomba yose munoti
nyaya yemavaccines ekuti Zimbabwe yazopa Namibia mamwe mavaccines chamunofanira kuziva ndechekuti hazvikodzeri kuti tigofara tichiti tabaya nyika yedu kubva kuna Zambezi naLimpopo nyama pana to Plumtree tapedza masports. Handiwo mapedzero atinoita masports munyaya yeCOVID-19. Tine nyika dzatinodyidzana nadzo maborder dzimwe dziri kusanganawo nematambudziko ekubaya vanhu vazvo nekuda kwekushayikwa kwemishonga. Naizvozvo hapana chakashata seZimbabwe as one of the leading countries in SADC and one of the fastest growing economy kuti ibatsire nyika dzakatipoteredza dzatinodyidzana nadzo zvakanaka.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza studio 7 kuti sebato reMDC Alliance chavanoda ndechekuti zvipo zvinenge zvapiwa kunyika zvisvitswe kuvanhu vose kwete kuti zvingove zveavo vari pamusoro neshamwari dzavo. Vafachayo vati sebato havatarisi kumabvazuva kwega asi kwese kwese sezvo vachida ushamwari nenyika dzose dzose.
Isu sebato takasiyana zvakanyanya neZANU-PF vanotaura nyaya yekuti vanotarisa kuEast kana kutarisa kwavanonga vachifunga ndo kwavo ivavo.
Imi sebato munotarisa kupi?
Isu sebato tinotarisa kwese, tinotamba neshamwari dzakanaka, tinowira neshamwari dzese dzinenge dzichida Zimbabwe kusanganisira ivavo vanenge vari kuEast, vanenge vari kuWest, vari kuSouth, vari kuNorth. Chatinoda kutarisa kuti aiwa Zimbabwe zvira zvinhu zvifambe ndezvipi.
Nezuro Zimbabwe yakapiwazve imwe mishonga pachena inoita zviuru mazana mashanu kubva kuChina. Imimi sebato munofungei nazvo?
Nyaya yemavaccines takataura ndofunga kuburikidza nemunyori mukuru anoona nezveutano bato redu vadhokuta Madzorera kuti aiwa zvinhu zvofanira kufambiswa basa zvakanaka kunyanya nyaya dzeprocurement kuti kutengwa kwazvo nekutarisiswa kuti zviri kushanda sei nenyaya yekuti aiwa ngazvizivise vanhu vanenge vapuwa information kuti zvinhu zviri kufamba sei. Kana munhu achinge abayiwa chii chichaitika kana ukabayiwa ese majekiseni uchabata COVID kana auchabati kana wabata achafambiswa sei mashoko ese yao hapana anoziva hazvisi kusvitsa kuvanhu isi ndo zvatinonga tichitaura kuti aiwa ngazvo zviri transparent nekuti inyaya yeupenyu hwevanhu inyaya yekuti vana Zimbabwe vazive kuti upenyu hwavo hunenge hwakamira sei zvisenge zvakamira sei saka ndo nyaya yatinonga tichitaura asi hatinei nekuti hanzi tambai neshamwaredzi musatamba neshamwaredzi tora shamwari kwadzo hatine shamwari dzinonzvengana shamwari dzinohwandirana shamwari dzisina mwoyo wakanaka dzinenge dzichida kuti idzo dzinakirwe vamwe vachitambura aiwa asi shamwari dzakanaka idzodzo tinokurudzira kuti Zimbabwe ngainge ine shamwari dzakanaka ndofunga makaona president chamisa vachitaura nyaya yeglobal agenda kuti aiwa isusu tinotarisa kuti nyaya yemuafrica nyaya yekunze kweafrica tinenge tichidyidzana sei nedzimwe nyika dzakada sei idzodzo asi aiwa kana ruri rubatsiro rubatsiro ngeruwana wezimbabwe harisi rubatsiro rweparty kana ruri rubatsiro rwana wezimbabwe zvinofanira kunge zvichidzika zvichienda kune munhu wese awane rubatsiro rinenge rwakanaka zvakaongororwa kuti aiwa izvinhu zviri pamutemo zvinhu chaizvo chaizvo zvakatarisikwawo nana mazvikokota ona nezveutano veworld health organization
avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo icharanga vatongi vematare neavo vavanoshanda navo kana vakatadza kuita basa ravo zvakanaka uye pachena. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kuVictoria Falls nemusi wechishanu pavaitaura mumusangano wevakuru vevatongi weSouthern African Chiefs of Justice Forum. Mashoko avaMnangagwa aya anotevera zvemutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court zvondo rapera wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vaenderere mberi nokushanda kunyangwe hazvo mutemo uchiti vachienda pamujandigere sezvo vapfuudza makore ekushanda anobvumidzwa pasi pebumbiro remutemo. Kweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishandira mudunhu reTexas muAmerica vaKenneth Masie vanoti zvinhu zviri kuitika nekutaurwa zvinokonzera kuti vanhu vasave nechivimbo nematare edzimhosva sezvo matare edzimhosva nevatongi vacho vachiita zvinhu zvinoita sekuti hazvisi kunyatsoenderana nemitemo. Tabata vaMasie tikatanga nekuvabvunza pamusoro penyaya yavaMalava.
Zvinhu zvinokashamadza nezvinhu zvinova zvisina kunaka kuti zviitike muyatingati democratic country inenge ine mutemo uripo unenge uchitaura kuti kana munhu asvitsa makore akanangana nekuritaya abva aritaya. And zvinhu zvinopawo futi yatingati pachirungu lack of confidence musystemu yedu yemutemo muZimbabwe. Saka muchidimbo ndoti zvinhu zvinova zvinopisa doubt mumasystems edu and zvinhu zvinofawo zvisina kuitika.
Iko kushanda kwaMalava vapfuudza makore ekuenda pamujandigere pane zvazvokurekanganisa here mumashandiro anoita matare edzimhosva?
Zvinhu zvinokanganisa chaizvo because iwo sachief justice vanova judge anoona mamwe majaji ese muZimbabwe and zvinhu zvinova zvichakanganisa kushanda kwemamwe majaji kunyanyanyanya ivo vakapa mutongo wacho wokuti vaende pamuchivandigere. Zvinhu zvichaita kuti paite kakutya kushanda navo futi vaMalava vacho kana kuti pane kakutya kwokuti kuda ivo vaMalava vachada kunangana futi nemajaji acho yavo akavaendesa pamuchivandigere. Zvinova izvo zvinoafecta yatingati independence yejudiciary. Majaji haafanhu kutya ende haafanhu kukuva ari yatingati pasituation yatukuona ichiva yaitika nhasi yokuti vaMalava vari kudzoswa kubasa nyangwe avo vachifanwa kuve vaenda kuretirement.
Munoona sekuti hurumende ine chekuita nemutongo wapiwa uyu here uye kana muchiona sekuti ndizvo nemhaka yehurumende ichida kuti vaMalava varambe vachishanda?
Chokwadi ndoona senge hurumende ine chokuita nezvese zvaitika izvi nekuti chokutanga chacho hurumende yavaMnangagwa yakaita kuti vape futi mukana wa kukuna wa malaba kubadzo ke wari Chief Justice nukunyanga au makura wanga apura ende futi wamnanga kwa ndiwo sekari wakachinja mutemo wangu wa ulipo wakuti wawezire wa malaba kutibave nema makure wari Chief Justice saka izine kakunyoro kese kukuti urumende ine chokuita na nesuwezo chokuitika hivi ende ii urumende yazosika wao kuti wazo ruisana zikari ne mutongo wangaka ituwa kuti ii zido zwa mnangagwa ziwe ziwo zicha woni kwa zishitwa siku wana kwa taita mutongo wa ituwa
abo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas kwekare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti pave nekumwe kusawirirana kwave kutanga pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemuzinda weAmerica muHarare pamusoro perunye rekupe rwekuti hurumende yavaJoe Biden iri kuronga kudzidzisa vanoona nezvesarudzo mubato reMDC Alliance kuti vakwanise kuchengetedza mavhoti musarudzo dza 2023. Newsday makare vatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF mudunhu reMidlands vanonzi vatora nzvimbo dzekutengesera mumutapa kugweru vachibhadharisa vatengesi madhora ekuAmerica maviri pasvondo. Mukronico mapurisa muBulawayo anoti akatora kubva munyarimwe bhazi raibva kunze kwenyika midziyo nezvimwe zvinhu zvinonzi zvakapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Zvinhu izvi zvinosanganisira mibhedha, mafiriji, mainjini emotikari, zvekudya nezvimwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo mamuka seya paanda batikana ndatadza kumachengeta mashoko. Pana mai vakataura paStudio 7 vachiti munongonyomba nyika muri kunze kwenyika uyaimuone vana veZimbabwe vabudirira kunomubudirira vavarikuita. Vari kubudirira nekuita mabasa api? Ari pabasa ndiani? Nokutengesa madomasi here? Maford Ranger munofamba nawo nokutengesa madomasi here? 90% yemaZimbabweni zvangu vazvikwambe zvega nokuda kwenhamo. Vana vakatambudzika kusvika pakundobata moto zvikwambo zvega zvega. Ndozvamunoti tiye takabudirira kuno kuZimbabwe. Muri kuita mabasa ei? Ndoda wabasa racho rori kuita nderei? Since wagraduate kana une degree wakazowana basa rei rakakuita kuti utenge Fortune na Ford Ranger? Nderei? Munhu uri kutengesa mbeva pabhawa asinoona ifamba neFord Ranger. Vana veZimbabwe vakaita nhamo kusvika pakupata moto unopisa ende zvichakupanduka pamberi apa. Vanhu vane nhamo paZimbabwe apa. Indege yemapeye mashanga inovhaidzavhaidza hayo vanhu vanenge vachiona. Asi iwewe unonge uri umoto madekwana. Hapana upfumi hunombori pevana veZimbabwe vakakamba up the rest. Nokuti muri kuita basa rei ukatarira pabhodha chanjira panopinda mathousand nemathousand pavedi purigona itiza nyika. Iwewe uri kuti kwai ndiri kufuma uri kuitei chaiko chaiko chauri kuita kana usiri muZANU-PF. Chimwe chounoita chekuti ule mari chii? Nderei basa racho irero? Chounotengesa madomasi nemadora pamusika.
Makadii vashamarari vepasi. Aiwa inini vachindiritama chese. Taura mtu panu paso tafu. Pane wanu anungu karika wangu utaura rasi wa kumburu kwa mbuchi. Nungu wa muna jiti po studio sewe kwa utaura manyo. Manyo mpa wapi. Wasati hivu kana wajibuma kuburaini wa shwane za NPF wana sengiti. Mwaneweza rubuma kuburaini wa shwane za NPF. Tuenda kuna hivu maya wa utaura ya wajiti hivu yee wa naruku diaspora. Nungu urotu mga utaura tina kana shutupu. Deno utaura tina kana shutupu. Tiazo sende ya 1.2 billion ya wanopembedza shoti vanhu vachita vachitivo vanhu vari diaspora havana kana vanzi vari kuita vasada kuti jaira maira chizoenda zvepanyana monzura hatinei nechigame chavo icho.
Ina handina hangu mazwa akawanda, handina hangu mazwa akawanda. Zita ndimatsina ndiri kuSA. Ndinongoda hangu kutaura pamusoro padhagi padhagarasi. Ndikanzi ndikamisirwa vamunangagwa apo ndimisirwa daga apo kuti noda upi tinogona ngo kutenda kuna amunangagwa nekuti dagi akadzidza kuti kudzidza kwaka kushande enda kusukushanda enda kusazopa kwakashanda nekuti zvaari kuita zvese zvinoitwa nevanhu vasina kudzidza but iye akadzidza so zvaari kuita tinongoti ngaaite hake asi hazvina rwendo tinosangana pa 2023 tichingoti aiwa ngaapinde hake mukomana matsina esesaiti
makadiko vashamarira vestudio 7 ramutenda nenhau dzose dzamunotipa nini ndinodawo nditsanangure kwamusana pezanopiekwa nini inondibhoa kozere zvainondibhoya ndichokuti pane nguva dzavanenge veitsanangura kuti ngatiende tindovhota kuvhota ndonasa kuziva kuti ikotsiremu but chinozonesa mai ndichoti tinovhota tovhotera patinoda tavhotera patinoda toorohwa futi saka tinozomboitirwei kuti endai mundovhota ivo vichiziva kuti kuvhota hakuna zvakunoshanda saka vachatipatisa ivo kana venyatsokona vati ivo havasi kuda kugara vagare pachigaro ngavarambe vangurepo vachati kundovhota kana tatonzi kundovhota ngatizive kuti tivhote vachiziva kuti munhu unovhota ane kodzero dzekuti avhotere pano izvo zvese zvavanoronga zvese tinozviona izvi zvinotibhuwa nezvinotondirwadza zvese nezeki yese yavanoronga ndiyavo dekwakuti zeki inenge ichiverenga mapepa nokuita zvese izvi dzidze dzimwe nyika ndofungawo zvimwe zvedu zvaizvo sinokubaazaneta taazwa izvo
makadii makadiko vashamarari vestudio 7 apo zita ndinoitwa mashangi ndiri pano pasouth africa apapo ndiri kugwadziwa nezviri kuitika munyika yezimbabwe uma zvinototemesa musoro izvi ndevachamisa vagona zvavo vachinja zita repati yavo nekuti vananonzora vava kuda kutotora advantage apapo devachinja zita repati yavo nekuti vamunangagwa vava kutonyorera vamonzora tsamba sei vamonzora vasina kana umbo kana kumbokambenawo pakuvhotegwa pamaelection a2018 apo aiwa devachamisa vachinja pati yavo nekuti vatotsigirirwapo
makadii vestudio 7 ziita ndinoitwa mushaya ziita ndiri musouth africa johannesburg kumusha ndichibva kuchipinge south pasave ndinoti vabereki 2023 ngatizepe kuvhotera panoti pashanduko zvezano taneta nevimbiso dzisingazadzikiswe vana here vokura mukutambura here iko zvine zvitiri paupoteri kuzama kubata rakajeka rakajeka racho haribatiki nekuda mari dzinoperera mukutumidzira zvinhu nekutumira iyo mari yacho kumusha kuti vana vange vachirarama inosvika yabatwa mafizi ikoko tichitizve kana vhoti yedu tavhota imi vezano muzive kuti vhoti yevanhu yakakosha mombosiya nyaya dzekuriga mavhotsi uye vana takabhadhara maschool fees havana kudzidza nekuda kwedenda recovid-19 tiko zvino havachangoambidza futi kuvhura makutoda dzimwe mari dzemaschool fees kana ndimiwo chamunotemba chakakura tichiindazve pakuti hatirambi kuti ZANU-PF ndiyo yakatisunungura 1980 but maratidza kuzvitadza chimbopaiwo vamwe tatenda
takambori sapota jongwero jongwe rachembera rakwegura ngaripinde mupoto nero pinda panyanga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bazi rinoongorora nekupa mvumo yekushandiswa kwemishonga nezvekudya refood and drug administration rapa mvumo yekuti kambani yepfizer ibayo nhomba yechitatu pavanhu vakambobayiwa senzira yekusimbaradza kushanda kwemushonga wepfizer biontech mukudzivirira chirwere cheCovid-19. Tabatanya nzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pemushonga uyu uye kuti ndevapi vanofanirwa kupiwa.
Mushonga wati wapiwa mvumo yokubaiwa senhumba yechitatu kana kuti third shot booster mushonga wePfizer. Kabvumidzwa nehurumende yeAmerica kuti upiwe vanokodzera kubaiwa nhumba yechitatu iyoyi.
Izvi zvichaitwa kuvanhu vapi uye nemhaka yei?
Vanhu vanokodzera kunge vachipiwa nhumba yechitatu iyi kana kuti third shot booster vanhu vakwegura vane utano hwavane utera nekuti vakwegura vane makore makumi matanhatu nemashanu vanoraudzira kana 65 years and above uye vanhu vanochengetwa mudzimba dzinogara vanhu vanoda rubatsiro atingati nursing homes. Koitawo zvakare vanhu nje vanga vari chidiki asi vaine miri ine utera kana kuti vane maunderlying conditions kana kuti michirungu atingati vane macompromised immunities vanga vavanhu vanotora mishonga inoita kuti simba remiri yavo rigare rakaderera. Kanawo vamwe vane zvirwere zvinoita kuti simba remuviri ridzikire zvirwere zvakawanda wanda vanogona kunge vanhu semuenzaniso vanogona kunge vari vanhu vanotora mishonga yokubatsira kuti mwiri yavo ishande zvakanaka kana kuti dzimwe nhengo dzemukati dzishande zvakanaka kana kuti vanhu vanotora mishonga kana kuti vasemunyatsotsanirwa nemishonga zvakanaka ingava mishonga HIV AIDS vane muviri nehutera ndo vamwe vavanhu vari muzvikamu zvaakubvumirwa kuti vapiwe nhumba yechitatu.
Pane kuwirirana here pakati pevana mazvikokota panyaya yokubaya vanhu nhumba yechitatu?
Tingati hapana kunyatsowirirana kwakati gejigegege panana mazvikokota takatarisana nenyaya yenhumba yechitatu iyi nokuti regedzai ndisati ndapindura regedzai ndatange ndataura kuti vese ava ndataura vakwegura vari mumanursing homes vanhu vane miri neutera vane macompromised immune system vese vakanzi vakakodzera kuti vachipiwa nhumba yechitatu vese vanhu ava vanhu ava vanofanira kuzopiwa nhumba iyi kana kuchinde kwapera mwedzi mitanhatu kubvira pavakabayiwa nhumba dzakakwana kana vanobayiwa nhumba mbiri vaya kana vakabayiwa nhumba dzavo mbiri kana ari munhu anobayiwa jekiseni rimwe chete ringava reJohnson and Johnson inobayiwa imwe chete kunofanira kupera mwedzi mitanhatu usati wanopiwa nhumba yechitatu. Tinoona sekuti kana munhu akakurumidza kupiwa nhumba yechitatu pasati papera mwedzi mitanhatu hapana rubatsiro rwakati nyatsotsvikiti rwatinoona ruchibuda panhumba yechitatu iyi nokuti nhumba yechitatu yakatarisirwa kuti izenge ichibatsira kuvandudza masoja emuviri kana kuti kubhusta immune cells anodzivirira nekurwisa COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anonzi akafa necovid-19 nezuro munyika yose. Zimbabwe nezuro yakatambira rubatsiro rwezviuru mazana mashanu emishonga wenhomba wecovid-19 kubva kuChina. Hurumende inoti icharanga vatongi vematare kana vakatadza kuita basa ravo zvakanaka uye pachena. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.